Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 29 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Masangano emachechi okurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nemapato anoipikisa. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe robatana neZimbabwe Congress of Trade Unions mukuratidzira kuchaitwa nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichiteera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 6388. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vanosvika makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 76 vanhu vagara vari munyika uye vanhu makumi maviri vachinzi vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 5043 zvichitevera kupona kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro. Huwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinoburiswa tisiri kutefenyura chirongwa chino. Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti vadarika 24,955,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezviviri kana kuti vadarika 842,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vanhu vadarika 6,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarikawo zviuru zana nemakumi masere nezvishanu kana kuti vadarika 185,000. Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rinoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuita nhaurirano dzechokwadi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pamusangano wepagore weZCC waitirwa padande mutande Reverend Kennedy Gondongwe, vati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kutaurirana vachipa muenzaniso wekuti kana muchakabvu Ian Smith avo vakambotonga Zimbabwe ichanzi Rujija vakakwanisa kutaurirana nevanhu vavairwisana navo vachakabvu vaRobert Mugabe navaJoshua Ngomo chii chingachadzise mutunga miri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vataurirane nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuitira kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro.
Kuti Ian Smith, Robert Mugabe, Joshua Ngomo Bema kuru kagagabra, to usually talk to Chandrai, to Manzora, and many other people. We are all Zimbabweans.
Kukana AIDS nita akatora na wa mkabe, wa mkomo. Chisi nita ziri kutu wa muna nga kutuwa tora ni na wachamizo, na wa mwuzo. Ni wa mwuzi, ni kutu tirivanu mwichete, nuta uramu.
Reverend Gondongwe, vati zvirepachena kuti zvinhu munyika hazvina kunyira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, vakatiwo huri watekeshera nyika yose, kunyange paine vari kuti zvinhu zvakanaka munyika.
Is it not true that there is growing in this country? Is it not true that there is pain in this country? Is it not true that COVID-19 is taking our loved ones? Is it not true that there is severe food insecurity in this country? Is it not true that our hospitals are closed? Is it not true that there is high percentage of unemployment?
Andifanire kugudzana nani zvake munyika kuti mune matambudziko. Hazvichokwadi here kuti vanhu vari kutambudzika munyika asi. Hachisi here chokwadi kuti pane kurwadziwa kuri kutudziwa vanhu munyika. Hachisi here chokwadi kuti chirwere cheCovid-19 chikuraya vanhu. Ichokwadi kuti pane nzara. Ichokwadi kuti zvipatara zvakavharwa. Hachisi here chokwadi kuti vanhu veurombo vari kutadza kudzidza pamudande mutande. Hachisi here chokwadi kuti vanhu vari kubira nyika.
Mumiriri weWorld Council of Churches muZimbabwe vaEric Chitando vati zvinorwadza kuti Zimbabwe yakasvitsa makore makumi mana ekuzvitonga asi munyika muine nzara, kushayikwa kwemabasa, huori hwemhando yepamusorosoro, kusafamba zvakanaka munyaya dzezvedzidzo nezveutano. Tevedzero wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Satayo vati vanotambira nemwoyo wose mashoko ataurwa pamusoro penhaurirano sezvo iri nyaya yavari kugara vakataura nguva dzose.
Kukanya urangana ndonyaya yatakazara tichitaura semusangano weMDC Alliance, ndonyaya iri kutaurwa naReverend Kennedy, ndonyaya iri kutaurwa nemabhishopu vaya vakanyora tsamba, ndonyaya iri kutaurwa nevanhu vese vari muZimbabwe vari kupopota nenyaya yekudzvanyurwa kwavari kuita neZANUPF, kuti nyaya inopedza zvese kukomba churu tiri varume tese, tiri madzimai tese sevana veZimbabwe.
Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANUPF vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati hurumende yakakoka mapato ose kuti ataurirane pasi pechirongwa chepolitical Actors Dialogue. Musangano weZCC wabudawo nechisungo chekuti kana zvichikodzera vemakereke vatungamirire munhaurirano dzinofanirwa kuitwa munyika dzinopindwa nevanhu vose munyika, kwete nezvematongerwo enyika chete. ZCC iri kusarudza utungamiri hutsva nhasi, asi pataenda pamhepo izvi zvanga zvisati zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutsigira hurongwa hweZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU hwekuti vashandi vose varatidzire pamabasa avo senzira yekuratidza vashandirwi kuti mushandi haasi kufara nemihoro iri kubhadharwa nemaRTGS, asi zvinhu zvakawanda munyika zvichitengeswa nemari yekunze. Kuratidzira uku kuri kuitwa nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 31. Tabata mnyori mkuru we ATUZ va Robson Chere kutitinzwe nezveurongwa hwavo hwekubatana ne ZCTU.
Isu sasangano rewara iri kumaruwa muZimbabwe tiri kuti tinenge tiripo uye tiri kutsigira nekutambira urongwa hwaitwa neZCTU, Zimbabwe Congress of Trade Unions, inova inomirira vashandi wese muZimbabwe mumapoka akasiyana, angave muprivate sector, angave mupublic sector, kuti tinge chiratidzira nemusi wemuvhuro pakuti tinge tichiwana muhoro yedu mumari yekuUnited States dollars, nekuti ndizvo zvatagara tichinge tichironga kuti zvinge zviripo zvinhu zvese munyika zvava kutengeswa nemaUnited States dollars, uye hurumende inowa ndiwo watinoshandira isu sevarairidzi yakabvumira kuti zvinhu zvese zviri kutengeswa mumari yekunze. Saka apo wanenge wachitipa mari yemuno muZimbabwe tirikuwanika ichitenga tirikuwanika ichikwana mukati mezvatinoita hakuwanika chinge chibatana nevamwe wose sekudanwa kwaitwa nezettu mukugadzira kwatinge chiita kubva kumusomuvhuku kuti tinge tichiwana mari iyoyo.
Imi muri kuti muri kuratidzira kuitira kuti munge muchitambiriswa mari inoenderana nema US dollar. Mambotaura here sesangano nehurumende panyaya iyi zvichitevera kubvumidza kwayakaita kuti zvinhu zvitengeswe nemari yekunze.
Tagara tinoita hurukuru nawo, tagara tinovaudza kuti mari yedu iwona vakapukatira ngano chatagara tinacho chemuna 2012 chemari yataipiwa yanga iri $500 wakazosvika padanho rekuti US dollar neRTVS yasvika pakunge yaka fanana yawa 1:1 asitanza zviripo paground zvakasiyana. Ukasvika uchida kutenga shuga ngene imwe mutengo neiwe dhora, ukazosvika futi uchida kuitenga iine maRTGS ngene mutengo wakasiyana zvekare uri kumaRTGS. Saka tiri kuti isusu tava panguva yekuti tava kuradzira taura kuti mari yedu ishoma yatanga takawirirana kuti mari yedu ishoma pane zvinhu zvanga takawirirana. Saka tikupinda mukuradzira ukoko,
hurumende yakatara mitemo inorambidza vanhu kuungana zvakanyanya. Kuratidzira kwenyu uku hakutyori here mitemo iyi yakatarwa nehurumende?
Mutemo unogona kuiswa, asi mutemo kana uri mutemo usiri wokuti unenge uchiwebvutsa ruzhinji hausiri mutemo. Saka mutemo wakadaro hatiwanike titange chiuteerera. Tinoda mutemo wekubvutsa ruzhinji, tinoda mutemo webumbiro remutemo, tinoda mutemo unoita kuti nyika inderere mberi, tinoda mutemo unoita kuti munhu wese afare. Saka munhu wese agona nguva yake mutemo nekuti ari pachidanho chakadii. Baba unogona kuuya nemutemo wekuti mwana wangu ukadya nyama ndinokubaya nebanga. Saka izvozvo mwana anogona kuramba mutemo wokuti ini ndinokwanisa kudyawo nyama nekunyama iyoyo ihuku dzatinochengeta pamba. Saka ngatizidyei chose.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kambani yeImpala Car Rental yabvuma kuti motokari yayo yakashandiswa mukupambwa nekutochwa kwemuzukuru wemutori wenhau mudhudhusi Matutu vaatawanda muchehiwa. Vakuru vekambani vaburitsa gwaro vachiti havakwanisi kutaura kuti ndiani akanga ahaya motokari iyi uye kambani yavo ichashanda nemapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamuchehiwa vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, izvo zvakarambwa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Hatinowo kukwanisa kubata vakuru veImpala Car Rental panguva iyo taenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vari mumusangano wakakosha. Tabata murwiri wekodzoro dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vanoti varidzi veImpala Car Rental vanofanirwa kubuda pachena kuitira kuti munhu wese azive kuti ndiani akahaya motikari yavo.
Impala Car Rental vane motokari yakashandiswa pakapambwa nekurowa zvakaomarara nekushungurudzwa kwatawanda muchehiwa. Izvi zvinofanira kuti zvikurumidze kuburitswa pachena nekuti imhosva hombe yakaitwa. VeCar Rental havana havo mhosva kana vakataura pachena kuti ndiani akapiwa motokari iyoyo akaishandisa nenzira isina kunaka. Tinoziva kuti vanhu vari kunemedzerwa kunzi vakaita izvi vanosanganisira mapurisa nevasori vehurumende veCIO. Nekudaro veImpala Car Rental havafaniri kumirira pakuti vagoti ivo vachangoudza mapurisa cheki, nekuti mapurisa vane rimwero nevasori vakaita zvinhu zvakaomarara umondi hwakaipa uhwu. Saka veImpala Car Rental vanofanira kuti vataurire nyika yese pachena kuti ndiani akatora motokari. zvozivikanwa zvavanenge vataura izvozvo vozvipa zvakare kumapurisa asi havagoni kuti vanyarare kuvanhu vese veZimbabwe nekuti mhosva yakaitwa iyi yakakura uyezve pane vanhu vakawanda vanga vachipambwa vachishungurudzwa vachirohwa vachiti vakafira mberi hurumende ichiramba saka Impala Karendao ine basa guru rekuti ibude pachena iwaridze chokwadi pachena vakasadaro vachaona dambudziko guru rekuti hakunazve munhu wemuZimbabwe angada kushandisa mota yeImpala Karendao asingazive kuti mota idzodzo dzinombotiwa mabasa akaipa vanhu vachipondwa vachishungurudzwa pachishandiswa mota idzodzo
veImpala vari kuti izvo vakaita chibvumirano nemunhu akahaya motikari iyi inonzi client confidentiality nokudaro havakwanise kunge vachitaura kune veruzhinji asi kuti izvo vachaudza izvi zvose kumapurisa ari kuferefeta munopokana nazvo here izvozvo
hongu tinopokana nazvo zvakanyanya nekuti apa pane mhosva ka pane mhosva hombe yakaitwa inofanira kuti ifumurwe ndochekutanga kureva kuti zvavakawirirana nemunhu aka nembavha nemhondi yakatora motokari ngazvichisendekwa chepiri ndechekuti mapurisa ari kuferefeta ane rimwero nevasori vakaita umhondi uhwu kureva kuti veImpala kana vakati vanoda kuzevezera kumapurisa chete hapana chavanenge vaita vanofanira kuti vaudze nyika yese zvifumuke zvizivikanwe nekuti hurumende yanga iri kuramba kuti hakuna vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa apa taona mukana wakanaka wekubata nharadada dziri kuita izvi tinokumbirisa kuti veImpala Karendao vataure chokwadi vageze maoko panyaya iyi nekuti vakasataura chokwadi kunyika yese vanopomerwa kuti ndo vanga vachibatsiridza pane zvakaipa zvakaitwa uyezve handifunge kuti kune mwana weZimbabwe angada kuzoshandisazve mota dzeImpala Karendao kana vachichengetedza mhondi kudaro
zvii zvamunotarisira vamabvinga semurwiri wekodzero dzevanhu kunge zvichiitwa nehurumende zvichitevera kubuda pachena kwaitwa neImpala Karendao
hurumende inofanira kuti iferefete itaure pachena mazita evanhu vakaita izvi vosungwa vomiswa pamberi pematare edzimhosva toziva kuti vaenda kujeri kuri pamhaka dzavo zvakarezve hurumende inofanira kuti iferefete zvese zvakaitwa panguva yapfuura vanhu vese vakataura kuti vakapambwa vakashungurudzwa yadzana vaobet masaraure vana tatinda mombe yarara vana samanda kureya gonyeti wezvekusekesa vanhu vanhu vese ivavo vana pita magombe ichiremba nyaya dzavo dzinofanira kuti dzivhenekwe nekuti vaive pachokwadi asi chete vanga vasina umbowo hwakazara hwatazowana panyaya yatawanda muchehiwa nekuti zvese zvakabatwa zviri pachivhitivhiti
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu pane matanho amuri kutora here mukuona kuti zvaburitswa izvi zvaita kuti zviunze kugutsikana munyika
hongu kwazvo isu tiri kutotaurawo neveImpala Karendao kuti vaite zvinhu zvakafanira zvakanaka uyezve vazvichenese zita ravo nekuti iko zvino zita ravo rinosviba nekuchimbi chimbi saka tiri kuvakurudzira kuti vafumure zviri kuitwa vamire pachokwadi vageze maoko vasachengetedze kana kuedza kuvanzurudza kana kuvanza zvakaipa zvakaitwa mazita ngaabude pachena vopa kumapurisa asi vozivisa nyika yese kuti ivo vageza maoko havana rimwero nemhondi
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reUnited Nations Commission for Human Rights riri kushora zvakadzama kushandiswa kwechisimba zvakanyanya nevachengetedzi vemajeri izvo zvakakonzera kufa kwevasungwa 22 kumadagascar vamwe vasungwa vasere vanonzi vakakuvadzwa apo vaiedza kutiza mujeri munyika iyi yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achibatwa yegomarara uyezve akawanikwa iye achizowana rubatsiro panguva iyo muri yekwa Dr. Patson Zamara vari kutarisana nekuchaika kwavadzamara mushure mekunge vawanikwa ivo vane chirwere chegomarara regai tiende kune mudzimai uyu utinzwe kuti ndiani
ndinonzi chieta Madden Gadzirai kutaura chokwadi mazeleso nyaya yechanzi inondirwadza sasingaiti nekuti inini pandakanzi ndine kensa gore rapera ndokunganga ndinonyatsoona kudzamu hwechirwere chegomarara rekensa especially pandakanzitwa stage 3b almost stage 4 munguva yese hangozi Dr. Patson Zamara chiti vanhu vakawanda almost 6-7 vanhu vandaiedza kutaura navo ndichiedza kuti ndifambe navo murwendo rwekurwara negomarara kuti nditaure navo asi vese vachingoshayika pandakanzwa kuti Dr. Patson washayika ndanga ndichangobva kutumira imwe shamwari yavo meseji kuti ndokumbirawo kuti ndizotaura navo because nekuti ndainzwisisa kurwadziwa kwavaita ndainzwisisa ndichida kuvaudza kuti aiwa kana makutora mapirisi munofanira kuita so munofanira kudai semunhu akarwarawo negomarara saka kushayika kwavo kwakandibatabata
tipewo nhoroondo yenyu semudzimai kuti zvakafamba sei kuti muzoziva kuti manga muine gomarara
ndakarwara kwemakore akawanda ndaingonzwa mutumbu kana kuti chikafu chandaidya semunhu anogara ega vanhu vaingoti haudye zvinhu zvine utano saka mudumbu mako hamungamire musha saka ndokufamba kwacho kwandaingoita ndichingoti ndiri kungorwadziwa pandakazonyatsochirwadziwa ndopandakangomuka ndikatongoenda ndega kuchipatara ndichingoti tenge ndingonoona chiremba pamwe pane zvaangandipa nekuti ndanga ndanyanya kurwadziwa saka pandakaenda kunoona chiremba wekutanga akandiita examination ndobva angoti I think pane something chakanyanya kupfuura mudumbu mamuri kuti muri kunzwa kana constipation yamuri kuti munhai saka ndakukuendesi kuna specialist pandakazoenda kuna specialist ipapo ndipo pandakasangana naye ndikamutsanangurira zvandanga ndichinzwa makore ese ndichiti I think ndine mahemorrhoids mapiles constipation plus mudumbu mangu saka maybe ndanga ndisingajivi zvakaita kana semaputi kana spinach because ndanga ndine iron yange irilo ndanga ndine anemia as well ndokubva vazondiita operation pakuita operation ipapo vakati pane zvandaona I think pane growth yandisiri kunzwisisa saka ndichaita inonzi biopsy ndozokuudzai kuti chii chiri kunetsa after 7 days ndopavakazondifonera vachindiudza kuti ndine gomarara kubva ipapo ndakazoenda kuna oncologist ndokuchitanga radiation chemotherapy nesurgery
makanga maudzwa kuti mune gomarara ripi
ndakanzi colorectal cancer stage 3b
ndiyo here iyoyo chirwere changa china vadr Patson Zamara
panoti colon cancer rectal cancer colorectal cancer mazwi anoshandisa ndingati interchangeably saka ndiyo yavanga vainayo cancer iyoyo
mushure mekunge maudzwa kuti mune chirwere ichi makazodii
ndakaenda patreatment ndakaitwa radiation 40 days yeradiation ndobva ndaitwa chemotherapy 3 rounds of chemotherapy ndichinwa mapirisi futi echemotherapy over 4 months
zvii zvamakasangana nazvo mukunwa mapirisi aya
ndairutsa mazelas ndaita dhairiya kana ndikisiri dhairiya ndaita constipation kana isiri constipation ndaita dzokufamba ndaitofamba nechimuti ndaisakwanisa kana kuzviitira zvinhu ndega ndaigezeswa naamai ndichidyiswa nababa ndivo vaindisimudza because ndanga ndisingagoni kufuka ndega ndisina kubatsirwa kurara kwainetsa futi because ndinenge pambacho ndinenge ndisina hope asi muviri unenge wakaneta kutaura chaiko kwaimbondinetsa ndaingoda kungodya zvinhu zvimbisi ndingangoti maingombishi nemapichiketi zvekuti sadza nanhasi sadza richiri kuramba kana kudzika muviri wakatongochinja pfungwa dzangu dzazvainetsa kuti ndikuedza kuzvitambira nekuti paunongonzwa kuti negomarara nekukuramba takangoita unongotanga kungofunga kuti waakufa ndaimuka asi kupfunama chaiko kwaitonetsa ndaingoti nai mwari dei mangonditora nekuti kurwadziwa kwacho handigoni kukutsanangurira mafelas
aiwango yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedenda reCOVID-19 kuti zvii zviri kukonzera kuti uwandu hunge huchikwira. Ndezvatatimbokurukura nenyanzvi mune zveutano Dr. Jerry Masarira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Masarira.
Kwazwai.
Dr. Masarira, tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kufa muZimbabwe nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Chii chingadai chiri kukwidza uwandu hwevanhu vari kushaya?
Tinotenda nemubvunzo wamabvunza. Chinhu chinoitika pachirwere chatasangana nacho ichi idambudziko tine nguva rokusavona zvakanaka ngozi yatakatarisana nayo. Nyangemo muno muAmerica tine dambudziko iroro futi. Kunzwisisa ndo chinhu chinotinetsa. Ndosaka muchiona vanhu vachiwanda vanofa. Situation yatinayo kumusha kuZimbabwe dzimwe nguva kumwe kushaiwa futi. Nokuti kuti munhu agone kurarama unofanira kungobuda mba uenda unotsvaka chikafu wodzoka. But at the same time hazvipi excuse yokuti munhu asapfeka mask. Zvinodzivirira izvo chigwiri. Kamunhu akaita careless akati handina basa nazvo toita dambudziko iroro futi. Zvino hatizi kuti education yedu yokudzidzisa kuti vanhu vazive kuti takatarisana nechigwere chinouraya nyangwe iko kuno kuAmerica. So vanhu vanofa not kuti havazwisisi, havadi, vanofunga kuti vanoregwa nhema. Ndeimwe line of thought inoita vanhu muno. Ndosaka vanhu vazhinji dzimwe nguva vachifa. Saka kumusha kwedu zvogona kuva ndizvo futi kuti zvenge zvinokungonetsewa. Asi tionishamisa ndokuti vanhu vanofa chaiko. Asi hationi ngozi iyoyo sokuti tingagona kuidzivirira. Zvinogona dzimwe nyika dzakaita wani.
Tiri kuonawo Dr. Masarira kuti kunyange vanhu vari kufa vari kuwanda asi vari kupora vari kuwandawo zvakare. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Zvakanaka kuti nhamba yavanhu vanopora iwande nokuti zvinoencourage izvozvo. Zvoita kuti vanhu vavone kuti chigwere chinogona kukundiwa. Izvo zvinotaridza izvozvo kuti unogona kuva nechigwere asi at the same time unogona kupora. Ndoda kuti zvive in encouragement izvozvo kuna vasingadi kubetsera kuti chigwere chiite chishoma vachitevedzera murayiro wezveutano unobatsira kuti vanhu vapfeke mamasiki nokuva nedistance kubva pana vamwe vanhu. Izvozvo zvinotaridza kuti tiri kuimprova izvozvo. Izvozvo pachazvo zvinotaridza kuti tiimprova nokuti taidei vanhu vose vari kupora vaide vakatofa. Nemabirire enyaya kana otova nacho kana ukataa kele zvinongofa vaide vakatova vanhu ivavo. Asi vapenyu nokuti vakaita chimwe chinhu pazviri vari pedo navanhu vakamboita chigwere ichocho vakapora. Vavone kuti chii chavakaita vabudzewo vamwe kuti haindi handinacho asi ndakadai. Zvakanaka izvozvo zvinobatsira. Zvinobatsirawo hurumende kuti isaremegwe nongoramba ingotaura iri iyo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira. Kunyange hazvo vakawanda vari kuporawo kubva muchirwere ichi.
Nhamo yokuona hama yako sokunonzi haizi threat yokuti unoona kufa. Izvozvo ndokumwe kusahwisisa kuri pamusorosoro chaiko. Hakuna munhu waunoziva usingagoni kukupa chirwere. Zvazvokuti ndodayana nhingi wakadai kadai kadai ndinomuziva hazvishandi zviya. Unogona kubata chigwere.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Masarira nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuTulsa kudunhu reOklahoma muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 29 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu bhose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolisi ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu inkampani eqatshisa izimota Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mujehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanikaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okutsho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1150. Inkampani eqatshisa izimota Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mujehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqatshela imota, umqondisi weImpala umnumzana Thomson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uLondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMujehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi udondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMuchehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza. Esetheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engaze abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikhamera ihluthuna uMuchehiwa ongomzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuchehiwa. Iwulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu aya amapolice ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayi imoto zabo. So sokufike kucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imoto yabo ngoba ukuthi bazamelele amapolisa akwenzi. Kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wakhanjiswa endaweni eziningi ezitshiyeneyo imota zabo zilamatrekha. Kuvuza ukuthi bethi ukuthi umfana lo ngoba wagwatsha umfana lo kuvidiyo ukuthi bamthatha bamkhambise egangeni. Itrekha yabo iyatsho ukuthi umuntu wayengaphi. So ngibona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalamanamba ukuthi yonke yabo kuhayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapolisa lawo akangani angcolile endaweni yalomfana akwenzi. Amapolisa azikhangelelanga okunenguwo kodwa zikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yavuza ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapolisa. Ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze la igeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuchehiwa kayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroyi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebese besithi they are not responsible. They are responsible abantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizwe elilabantu odabelokhe betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawondle kuze kufike namhlanje. So ngibona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu beImpala ukuthi yibo abahayisela abantu abagangi ileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kulendlovu ezilithumi lane ezitholakale zifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezenhle olweZimparks umnumzana Dinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kule muli ye Zimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwanayo oleminyaka emithathu ohlaselwe ngumkhuhlane wecavernous hemangioma. Wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uThando uhlaselwe ngumkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange-R13,000. Imifanekiso kaThando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxe lonina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana namnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days, then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku-inguinal area ku-pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa-operator. Bathe beqeda kulu-operator kwakuyi-first operation yakhe, ama-first operation yakhe wa-operator ama-operations ayi-2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku-left side phezu kwembambo. Kuthe sekukhula kanjalo futhi esele 9 months wa-operator isandla ngoba sasesikhula kakhulu sesabe sesidlula isandla sami. Re-abilitator imini le emithathu yoyayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi ku-axila ngaphansi kokhwapha phezu kwale elinye ithuma eyayikhule kuqala ku-operator operation yesi-2. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba lamathuma amanye ayi-4 akhula ku-right side lapho ele operation khona lapha abilitatwa isandla. Lawo mathuma ayibuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela. Tezenkijima esibhedlela bafika ba-operator angu-2 akhona. Uma beqeda ku-operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the elbow kusiya phansi. Waqalisa njalo ukukhula. Uma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva kwakumele layo ikhitshwe ngoba yayibuhlungu. Uthe eqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini, amadumbadumba la azophela nini alawo. Lokudlala nabanye abantwana uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwathi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things bekumangala ukuthi lesandla esinjani, izandla zakhe zikhwananga, imini yakhe ayikwananga. Even ukudla uyakhe atsho sometimes ethi khona angikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga, ngilazanto ezifikeneleyo. My worry is uminwe emibili layo isikhula. So bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angangena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani, then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukukhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la ku WhatsApp zikhona. Uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonele la ku WhatsApp. I-address lapho esitholakala khona nayi 66 Auckland Flat kudilarei lepop euvelu eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune-corona kulama rules and regulation, ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelwe ukuthi ubuye uzobona i-condition umntana akiyo bezusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kaThando. Umntwana ophethwe ngumkhuhlane we-cavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamle land one way, 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 L
Kweze mapandleni lamhlanje inkomo zivikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha. Kubika uAlbeti Ncube.
Indlala ehlasele enyakeni ibulale inkomo ezedlula ezinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 endaweni ezithiyeneyo ezimathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonyaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi eAfrika, ezinye izakhamizi ithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilelwa kwamanzi. Nansi isakhamuzi eChanyaugwe umnumzana Jeffias Dube.
Abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi, inkomo, but lo nyaka kuyafiwa. Izinkomo seziqalile ukucuba.
Isigaba seBedbridge yize safelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke emathebeleni South nakenye, silandela ngesebulilima kuzobuya eGwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo abantu abakhulumele Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi uMangoyo usela leziko, but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kuhulumende bazabulawa indlala. Unkosikazi Mnyathiwa Siziwe eChanyaugwe ulima impito esifandeni sesibambeni kadeni kodwa uthuduko impuphu.
Angazi ukuthi ngisuka khona kwenze kundlani impito yenale yafika ngenzeni ngisithelele ngifake la matamatisi sipheke impuphu akusela siphelile phiphi noma ngabe kwakomunye ngicela ngenike ngegapa ngiyabuya ngiyendiporiji umuntu uyakwazi ikafi mahhala.
Unkosikazi Noniyadube Paye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani, asithatha amanzi anti ngibonile ngivelazi phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi eKalange eGwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi ningi selisukile emakhaya kuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Kathesi sinje akuna hlelo elisiza abantu abaningi vele sebeziphilele esikurukuzeni.
Iy'nkokheli zomdabo lazo zithi uhulumende kumele angenele asize abantu ngokudla. Nangu Sobhuka kothiwedi kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isicelo kuhulumende anceda aba siyabona lonyaka zizaphela uzathi icorona abantu kanese abahambi ngocorona sephakathi kwendlala enye imangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuku wentibe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odi bazathabalala abantu kanye lezifuyo zabo nxa bengasatholanga uncedo.
Sinceda ngelokhuzi ukudla kwezifuyo nokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana, iningi yabantu abatholi lutho. So laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunje nje lezitolo lapha kulezi suku ungaze ube luka ibhondi khonoko abantu bezitolo balawa ibhondi bathi abalifuni angikwazi ukuthi manje sizaphilaphila uba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi kuguquka komkhathi umama Nzonzo kwezomnotho wakuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulapho kuthi abantu abafika phose ezigidi eziyisishiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lo mnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendibe esinayi no-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo agulisa abaningi sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la sixoxa lo councilor waleso sigaba unkosikazi Fabi Sipha yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo uye ukhansila
kungani kuba ngcono kwabanye laba kade begula izisu but abanye lokhu begulagula ikakhulu kulomfana wahamba wa-operator so umfana lo uthwele nzima unida amachubhu lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 la uthwele nzima lokhu wasusela kwabala ngamanzi sebili uthwele nzima kahle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes okudla okuncane nje vele nxa ihamba eganyeni semele ihambile kulawo amachubhu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi bathule ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi kungatholakala uncedo labanye nje lokhu beyingane bayesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono kulo baba ndila omnye wabo osiziba la ulokhu ekhala ngaso isizo kodwa hayi kwabanye hayi so ngani ukuba ngconywana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lo mama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe layo ngimqhubela ifoni layo atho kuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngaso
mina umama kaManuel ngihlezi lo Manuel uManuel wagula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid so uManuel ayefuna ama-colostrum bag lokudla okulula okunjengama-spagethi lamarayisi yinto izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona esibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angumuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini uManuel ufunaleka ukudla okufanele akudle lama-colostrum bag wona lawa akhosta $4 $5 kadeste khule sei $5 liyiwani so ube ngakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze kafika
yimi Emmanuel operate kumntu indawo yamanzi we-typhoid so katizengesela ama-colostrum bag so ngathola ngathola nzima lokudla kukhona akunzima ukuthi ngikutholi cause into yakhonaaba zedura semayikhona loma ngasebenzi uhlalele nje endlini ku but akhona anye bethembise nje bazanika nje kunye uncane uzangancedisa oales but ya akafiki khonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
moyo kanye lo nina sesibuya ukusimo samanzi khona ngapho eluvivi sesinjani kathesi
empompini ayaphuma ayikathesi ahlanzekile ayimahli okudla nxa wakhangela sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sebuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisiswa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselele ukubana enxa inkosi ngasihawukela kuzokuyefika ukuthi izulu lini
ikhansili yedolobho lakobulawayo yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amaresithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencediswe bekhitshelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxolo councillor Fabi Msipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande
El lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Goga umhlabelisi osethule idlalade elitsha idlalade lakhe lithiwa ezakithi elilengoma eziyisithupha eleminyaka yokuzalwa engu 84 ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo
nini ezokuhlabela njalo ubona ngani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela
ngaqalisa ukuhlabelela ngisesengumntana wesikolo ngo-1948 ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqeda isikolo ngo-1958 ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya esikolo lapho engangifundisa khona ngitheze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-album yami le eyakuqala ngazwanile sifiso sokuthi ngiqhubeke ngihlabelela ngize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo emhlabeni
la izwi elinye lapha elesifazana elimnandi ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala
lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela uselama album amathathu waziwa njengoQuincy Goga Moyo engumntanami ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwaya
ungavalelisa abalaleli
balaleli ngijabule ukukhuluma phambi kwenu abafuna ukuthenga umculo wami abasebenzise inombolo 0779116855 ni-subscribe YouTube channel yami ethiwa DC Goga.
Sana DC Goga umhlabelisi oleminyaka engu 84 osethule idlalade elitsha ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibane njalo ngevike ezayo lilale
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amabili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Muchehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale ezifile ehlathini le-Panda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo.